Ongu ta peza na uri vano za tatu chita mu kutarakadoma matanga taka ungana nebazi rezo kupamsoko mashoko nebazi rezo mtemo ne Zimbabwe Media Commission ne dare le paramendi tichikurukura mtemo we Media Practitioners Act na bio.
Saka zvii zvamabvumirana pakupeta kwamaita musangano wanhasi uyu?
Tagadzira zviga kana kuti ma principles achanga achizobetsera minister kuti akwenenzvere kuenda nawo kudare recabinet. Ma principles aya anenge achizobuda zvikurusa, chekutanga achiti tabvumirana kuti takuda kuisa umizha mukufambisa kumashoko kana kuti hatinoti muchirumbi professionalization of the media industry. Chechipiri ndechekuti tabvumirana kuti kutariswa kana kuti kubatwa kwebasa rekupepetwa kumashoko nenhau kuchange kwakamira sei, zvikurusa tichitarisa ukama unenge uripo paZimbabwe Media Commission yogadzira iyo yatichange tichitiyo Zimbabwe Media Practitioners Council inenge yakuzounza mamedia practitioners pamwe chete ogadzira zviga zvinovhenekera basa ravo uyezve nekuti vanenge vachizotaurirana sei nevanenge vari mubasa rekufambisa kumashoko nehurukuro dzavanenge vanadzo neZimbabwe Media Commission.
Zvakatora nguva yakareba zvakadii kuti musvike pakuwirirana?
Zvakatora mazuva maviri kuti tikwanise kunge tichizowirirana zvatakwanisa kupedza muzuva ranhasi. Chivimbo chedu ndechekuti bhiri richazondogazetwa roenda kuparamendi richange richibata zviga zvatataurirana tikawirirana.